reflecting the views of the United States government.
Teereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri 23 kukadzi 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakaparura nezuro urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 mumatunhu ose munyika. Vashandi vari mberi mukurwisana nedenda iri vachibayiwa nyika yose. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti hurumende haisati yazivisa zuva rekuti hurumuro dzemihoro dziitwe. Dare reSupreme Court muAmerica rinoti vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanofanirwa kuburitsa magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita mitero. Izve mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rakaparura nezuro urongwa hwekubaya vanhu nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 mumatunhu ose emunyika. Vakabayiwa nhomba nezuro vashandi vemuzvipatara, vatori venhau pamwe nevashandi vebazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro wakare kuti kusvika nenguva dzafoo masikati vashandi vari mberi mukurwisana nedenda iri vanosvika chiuru nemazana matatu ane gumi nevana kana kuti 1314 vakanga vabayiwa nhomba iyi nyika yose. Nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano varivo zvakare munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti pachine vanhu vakawanda vasati vave kuvimba nenhomba iyi, izvo zviri kuita kuti vari kuzvipira kubayiwa vaite vashoma. Vanoti panofanirwa kuve nedzidziso yakasimba pamusoro penhomba iyi kuitira kuti itambirike nyore.
Zvinhu zvakanaka kuti vanhu vabayiwe nhomba. Nyangwe tisati takuziva kuti nhomba iyi inoshanda zvakadini, inoprotekta zvakadini, ine maside effects akadini, asi pane panofanira kutangirwa. Nhomba ngaibayiwe vane unyanzvi hwesainzi vachititarisira vachimezha kuti iri kushanda here, tinokanganisa vanhu here. Uyezve tinoda kuti izvo hurumende ingobuda pachena pane zvinhu zvese zvairi kuita. Hatina daka hedu nenyaya yekuti nhomba yatanga kuitwa rollout, ngaiitwe rollout. Mahealth workers ngavabayiwe nevamwe mafrontline workers ngavabayiwe. Asi tinoda kuziva kuti iri kushanda zvakadini, ndo chinhu chikuru. Uyezve idzoro dzimwe nhomba dzatatarisa oda muZimbabwe dzichitandewo tione Johnson and Johnson ndo iri pedyo pfungwa dzangu zvino, nedzimwewo nhomba titsvage zibesisi panhomba dzese. Asi tokunzira transparency kuti vari kutsvaga sei nhomba idzodzo. Tinofanira kuti tine technical advisory committee yedu muZimbabwe yenhomba. Ndinovimba hurumende ichavateerera pane zvavanoudirwa nokuti ndivo nyanzvi yenyaya dzezenhomba.
Tanzwa kuti pazuva rekutanga mumatunhu akawanda vanhu vanga vachizvipira kubayiwa nhomba vanenge vanga vari vashoma. Munozoona here mune ramangwana vanhu vachinyevenuka kunge vachizotora nhomba iyi?
Kuti vanhu vanyevenuke vane ruzivo rwakakwana neinformation yakakwana. Ndaonawo paterevhizhini gweru kuMidlands ndanzwa kuchinzi vaneseka kuwana vanhu vanotanga kubayiwa nhomba, ndikati ndizozozoka. Sazopawo mai vati ndakarwara COVID saka ndangozvipipa ndizobayiwa ichisimbewo kuti zvakarurama. Ngavape vanhu information yakakwana tizive kunaka kwenhomba iyi nechavakaisarudzira. Ndokuti vanhu vanhunhomba vari kuida asi vari kuda information nenyaya yesafety yayo nekushanda kwayo chete.
Tiri kuonawo kuti chirongwa chekutanga yavari kuti phase 1 chinopera mumazuva gumi. Munenge muchiona here kunge ingava nguva yakakwana yekuti vanhu vange vazobayiwawo toti vanhu vazozvipira?
No zvacho ishoma 200,000 ishoma pano province 10 tikada kudivida zvakainzana zvinoreva kuti 20,000 doses per province vakabaya chaizvo chaizvo kana vane maoutreach team akakwana nemanesi akakwana nemadhokota akakwana ari kubaya nhomba 20,000 per province dzinopera ne 1 week hapana nezviripo saka 10 days ndiona iri nguva yakakwana kana vanhu vakapfuma kuchirimuka vachiuya kuzobayiwa
panyaya yedzidziso iri kupiwa pamusoro penhomba iyi muri kugutsikanawo here nazvo
dzidziso ishoma hapana madhitails aruma vanhu vanoda kuzoda kwa yakambochanda yakashanda zvakadini uye zveyakasarudzirwei muno ichashanda zvakadini pane matesti akamboita remunhu achisatambonzwa nezvematerials akaita nemaresults akawanikwa saka ndozvinoda kuzikanwa nevanhu izvozvo vanhu vanongori nesuspicion unongoziva ngotizvo tiri kubaya nhomba isati yange yaitwa chidhindo neworld health organization cheemergency use authorization ipapo ndopane mibvunzo yevanhu kuti totanga kuita isu maguinea pig here hurumende inofanira kupindura ipapo
vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakambogurukota zveutano Dr. Henry Madzorera vanove zvakare munyori wezveutano muMDC Alliance vari parunhare kukwekwe nestudio 7 zvichakadaro bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete ndiye chete akafa necovid-19 nezuro uye vamwe makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 66 vakawanikwa vaine chirwere ichi izvi zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana masere ane makumi matanhatu nevaviri kana kuti 35,862 vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri zvine mazana maviri nevashanu kana kuti 2,205 Association Zimta vari zvakare mutungamiri wechikwata chevamiriri vevashandi vehurumende cheApex Council vaRichard Gundani vaudza Studio 7 kuti hurumende yanga isati yazivisa zuva rekuti hurukuro dzemihoro dziitwe izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vhiki rapera ekuti Public Service Commission ichazivisa nezvezuva renhaurirano idzi izvo zvinotevera kuita chamuramba mhuru kwemitengo yezvinhu kunyangwe mari dzemihoro dzisiri kuwedzerwa asi mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reptuz Dr. Takawafira Joe vanoti Apex Council hainyatsomiriri zvido zvavo asi vagundani nevamwe vakuru veApex Council vanoti vanomirira zvido zvevashandi vose vehurumende mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wePTUZ vaJou
vamavhima ndo vakataura kuti hurumende neyavanoti Apex Council vachange vaita roadmap yokuona kuti masalaries avarayiridzi anoenda kuus dollars dzavaitambira mugore ra2018 October kuti dzisvike paus 520 to US 550. Asi 31 January akapfuura pasina zvaita. Zvekare iko zvinova mazima vari kuda kutaura kuti vachaseta date. Ndozvavanogara vachitaura. Chechipiri, vamazima vanoda kutaura neApex Council. Iyo yakazvitransforma into a confederation pasina mafederation.
Sei musiri kuwirirana nezviri kuitwa neApex Council?
Apex Council, term of office yayo yakapfuura kare. Ende vamazima ndo vanobatsira Apex Council kuti irambe ichiri confederation vachitaura navo asi vasina yatinoti legal right kana kuti local stand. Saka zvinotaura vamazima zvaangofanira kuti vamazima vataure vari vega.
Sei muchidaro Dr. Joe?
Nokuti vanhu vanoda kutaura navo havana yatinoti mandate inobva kuvashandi vehurumende. It's unfortunate kuti vamazima vanoita zvakadai.
Ko kana pasina chabuda panhaurirano idzi chii chinozoitika mune ramangwana?
Kana pakashayikwa zvagadziriswa ndopatinozoona kuti apo patenge tava kuda kuvhura zvikoro varairidzi vanokwanisa kunge vachiramwa mabasa vachitaura kuti vari incapacitated. Chatinoziva ndicho kuti nguva zhinji vamavhima kana public service commission pane pasina zvairi kuita. Painozonzwa manje kuti zvikoro zvauda kuvhura ndo painoda kuita sekuti yakuda kumhanya kuita zvechimbi chimbi, but tichingoona kuti firefighting methods.
Saka poitwa sei Dr. Joe, vamwe vachiti ngaiviwe vamwe vachiti ngaisaviwe?
Chatindangorangaridza vamavhima ndeye kuti social dialogue inofanira kuitike, kana kuri kuvarairidzi ngaiitike navatungamiriri vamateacher unions, nokuti avo vanoda kutaura navo havana kodzero, havana mandate yekuti vataure on behalf of varairidzi. Saka vamavhima ngavangoona kuti paita social dialogue inozopa kuti muene industrial harmony muzvikoro neproductivity, uyezve vataure navanhu chaivo chaivo vanotungamirira vashandi vehurumende, kwete kungotaura navanhu vasina mandate kana kuti kodzero yokuti vataure maringe namasalaries anotambirwa namacivil servants.
Mutungamiri wesangano revarairidzi PTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo na Blessing Zulu Studio 7. Vemabhazi anofamba pakati peHarare neGaborone vanoti vachachinja maitiro ebhizimisi ravo zvichitevera kuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Vemabhazi ava vanoti vava kutakura zvinhu zvinobva kuBotswana zvichienda kuZimbabwe, izvo zviri kuvapa mari yakanaka zvikuru. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevashandi vekuSeedbus Service vafara ichinyama, vanoti vakatanga kuita bhizinesi iri mushure mekuona kuti kwanga kusisina vanhu vazhinji vachiri kukwira mabhazi vachinotsvaka chikafu nemimwewo midziyo kuBotswana.
No, the thing is, chakati wati kwansi yonge itakura wa mbiche kuti paka wini lockdown andijika. Lockdown ya kaita paka wasuda movement within the border kuti inu wano anopa kunyika ino wajina unengwe inyika. So, isusu chaka chaga wati wano wangarame sezi kwa wano wata rendiru kufamba. Wati kufamba kwa wano wangarame za murudawu kuzimbabu.
Kunyangazo waisimba bata marino shika zuru makumi mashanu patripi mweche etapu mabaza achiri kufamba zuane zuwa. Vachinyama vanoti havazi kuzokanda mapadza pasi nekuti chikuru kuchengetedza makastoma avo, izvo zviri kuitawo kuti vava necheuviri.
Ya, mubusiness takamaintaina maclients edu mubusiness, but the problem yatakaita nekuti takaluza maclients akawandisa because vamwe vacho havabelieve in sending, vanobelieva kuti aine nezvinhu zvakachinopa mhuri yake.
Vachinyama vanoti vanoita matripi mana kana mashanu pamwedzi zvichienderana nekuti business riri sei, uye vachiwana mari inosvika pakati pemakumi maviri nemakumi matatu ezviuru patripi imwe chete. Kana vasiya zvinhu kuZimbabwe, vachinyama vanoti bhazi ravo rinodzoka kuBotswana richikunguruka zvaro riine vanhu vasingasviki gumi, avo vanenge vakwanisa kubhadhara gwaro rinoratidza kuti havana COVID-19. Mumwe mutyairi wemabhazi ekwaZikali, vaNelson Musenzeri, vanoti urongwa hwekutakurwa kwezvinhu hwakabatsira zvikuru nekuti vakanga vatarisana nekurasikirwa nebasa. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe zviri kufadzwa neurongwa hwekutakurwa kwezvinhu munguva ino yekuvharwa kwenyika ndemuzvare Gloria Munyoro, avo vanoti vemabhazi ava vavaitira zvakanaka mukuvatakurira chikafu nezvimwe zvinhu zvekupa hama dzavo dziri kuZimbabwe. Muzvare Poshia Muzondo, muvambi wesangano reOzimbozi Botswana, iro rine donzvo rekubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi, vanoti urongwa uhwu hwabatsira zvikuru zvezvarwa zveZimbabwe zvisina mvumo yekugara munyika iyi.
Vazhinji mapepa hatina, saka unofunga unoita pfungwamberi dzokuti ndikabudirira kuenda ndinokwanisa here kuzonodzoka, sezvo mitemo yapabhodha nekuda kwecovid yakaoma. Imo Zimbabwe kwachona pakuchesta futi covid yazvina kunoda mari yakawanda.
Nyanzvi munyaya dzoupfumi wari mukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vaudza Studio 7 kuti denda iri riri kuparadza mabhizinesi akawanda pasi rose kuburikidza nemitemo yakatarwa inobata COVID-19. Asi vachitambara vanotiwo dambudziko iri riri kuita kuti vamwe vanhu vave nepfungwa itsva dzekuita mabhizinesi anoenderana nenguva ino.
Vanhu vari kukwanisa kunge vachiuya nemasolutions anoita kuti mabhizinesi ange achiranwa maonline platform iyo ari kusimukira zvakanyanya mabhizinesi yayo, zvakaita sana e-learning, zvinhu zvakaita sana e-business, e-commerce zvasimukira nenyaya yekungoti nemarestriction aipo vanhu vachikwanisa kunge vachifamba vachinotenga zvinhu vanotenga pama e-commerce platforms. Tikandoma mabhizinesi atirikuona ari kuita zviri nani nguva ino yeCOVID-19 nyaya yedigital economy.
Kubva muna kubvumbi kusvika kutanga kwazviita wegore rakapera, Botswana yakanga yakavhara mabhodha ayo neZimbabwe senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Asi kubva musi wa1 zviita gore rakapera, Botswana yakavhurira veruzhinji mabhodha, kunyange hazvo vazhinji vasiri kukwanisa kufamba nokuda kwematsamba anodiwa anoratidza kuti munhu ana COVID-19 ari kuvadhurira. Ndakamirira Studio 7 muFrances Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tarisa zviri munhau. Nepenyuro yeZBC ine nyaya yekuti hurumende iri kuti iri kushanda nemapoka akasiyana-siyana kusanganisira mabhanga kuitira kutsigira makambani epasi neepakati kubva kumatambudziko anokonzerwa neCOVID-19. Sangano renhau reBulawayo 24 News rine nyaya inoti masangano maviri anoti reZimbabwe Human Rights NGO Forum nere Women Employing Southern Africa ari kuti nyaya dziri kupomerwa mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika Makembo Mohadi dzine chekuita nekusashandisa ofisi yavo nemazvo kuburikidza nekuita zvepabonde dziferefetwe zvakadzama. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwiswa kwakaitwa motokari dzesangano rinopa rubatsiro reWorld Food Program muDemocratic Republic of Congo neZuro kwakaurayisa mumiriri weItaly munyika iyi vaLuca Attanasio. VaAttanasio vakafa pamwe nechimwe chizvarwa chekuItaly. Kurwiswa uku kwakaitika pedyo neGoma kumabvazuva kweDRC uye zvanga zvisati zvave pachena kuti ndiani ane chekuita nekurwiswa uku. Apo America yaicherechedza kusvika kwemazana mashanu ezviuru zvevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 neZuro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakafamba vachienda kudivi rechamhembe kwemuzinda weWhite House, uko kwaive kwakashongedzwa nemachira pamwe nemakenduru mazana mashanu aibvira. Parutivi rwemutungamiri wenyika paive nemudzimai wavo amai Jill Biden nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nemurume wavo vaDoug Emhoff. Vakamira murunyararo apo chikwata chemauto eMarine Corps chairidza rwiyo rwechitendero runonzi Amazing Grace. Yari nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Iwo muri Zimbabwe makadi kwese kwese kwamuri. Aiwa sikwatiro tungu unovhuma kwaupenyu patiya tinokuzama kutsvakurudza kuti zvingava zvinobva papi zvokuti vanhu vana veZimbabwe tinyanye kuzotambura zvakafurikidza mweya kudai. Asi kungocherechedza kuti no maZimbabwens tave neproblemu yekuti politics dzedu hadzipiri. Politics dzofanira kuva netime politics. Iwo mapoliticians edu chaivo chaivo anotori nematambudziko ekuti kumuka nokuswera munhu achingori mupolitics, ende politics dzacho dzisingaperi apa dziafecta ruzhinji rweZimbabwe dzisingagona kuzobatsira vana venyika. Hapana chavanenge vachigadzira asi kuti chete kungotungana kubayana bayana kushorana kushorana zvinokonzera kuti mangwana isusu vanhu tine chiti tasimudzira vanhu maoko kana kuti tavhotera vanhu tosara tisina kana chatine chiti mangwana takabata ichi. Nyika iri kuitonda kumawere. Hakuna munhu anorarama upenyu kaviri. Asi kuti tiri kutowestirwa time, mazuva edu ari kufamba. Ini ndongofungidzira kuti zvinhu ngazviri netime yazvo. Munhu anenge angoona kuti uapa ndadyiwa apa umbondo pakuti iropo umwe mukana.
makadini wa Shamararvi Studio 7. Stara mwudu netuwa mwesha wacho ndilipa South Africa. Ndiruda kungoti ninamu za chibaba mkoma soja lavu. Wazorura shuwa mkoma soja lavu. Ndina rangu mashu wa kawana luda ngoti. Pambesho kanaka mkoma soja lavu.
Yebo hii more wa Studio 7. Yes, ini yangu nanzi dashi mabandu wa Pretoria yako. Na menoti tunazita like tino approve kutinyaye ndizeza chokwadi natoka ni Studio 7. Na meno kuti mamaka wengire wa soja lao. Ha, kana kutawara nizu hakika na kitasi ya mnye mamaka mwenga wewe. Panweza rukumkomenda baita sei. Kwa mwawansi kutubuma kuti afa bati ni Studio 7. Jumlah tu tercembur, nak aku tu bukan nama atau tawaran ini. Panam tu tu, rasa buat apa Studio 7 itu? Cukup tu cukup ada show show. Ah, marah tu jadinya. Makam tu ni ini show show jalan show. Isu itu yang fans tu dicari cari. Ini makam buat orang ni apa Studio 7 itu mula dibuat apa tu? Ah, mula makam buat orang ni. Uba matri gak aku nak buat sana jadi. Nau je aku fufa pakai show. Kuwa mwewana kutiji wanda kuti wanzo jizidu pa msoro pe upenyo wa oke wa soja lafu ni maa bati ya ita ndatenda hangu ndiwe mfesuwe nipa South Africa kasto maya Studio 7 chaye mchere mkuru
mamugasi pa Studio 7 wa Shamarari Voice wanamkuma jionga hewa tereri vinyika yose pa sports au waruta ura kuti Zimbabwe vanwe Zimbabwe vanwe matongero anosarudza matongero matongero avanoda kuitwa muZimbabwe Zimbabwe haina rusaruro jegerero kuti munhu anotaura zvaanoda imbunyikidzo chete ukangotaura chakati wakutosungwa saka Zimbabwe yagara ine udzanyiri kuvanhu hapana kuti munhu anotongwa nemhosva yake dzinguva mhosva yake ndeyekunyepa munhu anofanira kusununguka kutaura zvaanoda asi ukangotaura zvaunoda wotosungwa. Haisi nyika kairine utanyiri wakadaro anosarudza vanhu vanhu vacho akave vasarudza vanodzvanyirirwa musasarudza saka haisi nyika iyo nyika yeZimbabwe yakatooma ine udzvanyiri usingaiti vakuru vacho vakaoma vanongorira chingoma chiti kwangu kwangu kwevamwe havadi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Michael Ove. Ndino koka kuti mpinde muchirongwa chedu chevechidiki cha The Connection, nasi Maneru na 8 PM. Muchirongwa, tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yenhumba yeSinopharm, inodzivirira kupararira kweCOVID-19 munyika. Zvekare tichange tichirangarira upenyu hwamushakabvu, Soldier Love, muimbi weZim Dancehall akashaya vhiki rapera aine makore 33, 31. Muri eZimbabwe, munokwanisa kutitumira mashoko enyu nezvekushaya kwaSoldier Love kana muchitaura nezvenyaya yenhumba yeCOVID-19 dzakanganwe, pindai muchirongwa nenguva dza8 manherwano.
Dare repamusoro-soro reSupreme Court remuAmerica nezuro rakatonga kuti vaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vape magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita mitero kune mumwe muchuchisi ari muNew York sedanho rekuferefetwa kwavari kuitwa. Sangano renhau reReuters rinoti vatongi vedare repamusoro-soro iri vakaramba kutambira chikumbiro chavaTrump chekuti vasendeke parutivi mutongo wakapiwa nedare repasi musi wa7 gumi guru gore rapera waiti kambani inoona nezvemafambisirwo emari dzavo yeMazars USA iburitse umbowo waidiwa kumatare. Dare reSupreme Court rine vatongi vapfumbamwe kusanganisira vatatu vakadongwa navaTrump pavaive muhofisi rakambopawo zvakare mutongo waro kamwe chete panyaya iyi muna chikunguru richiramba divi ravaTrump rekuti vakanga vasingakodzeri kuferefetwa nematare sezvo vaive pachigaro. VaTrump vanonzi vakashoropodza mutongo weSupreme Court uyu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica Tabata mnyura anona nyo shukubuliswa kwa mashoko mubatore MDCT, mudunu re Amerika, va Andrew Chaponda, alvanoti nyaya va Trump, inyaya nga echisika mwanewa nuvose kuti ingu wachete kuti inzine matareizi mosha ngei uungururwe sezo vasisiri pachigaro.
Nyaya va Trump inyaya nga echisika tese kuti ingu wachete before matareizi mosha ati ngei uungururwe. Nukuti va Trump vile kwa waka pinda. Wachitanga hivyo kutiwa kuda kuzo kusarutu wa Afrika tunewele wa nyika ya Amerika 2015 washoma waitari sila kutiwa Trump wacha kwa sabida president wa nyika ina even ma Republicans wepati ya wangali kuwa pata wangali munu ainzi abadu kwe kuti anes wakawanda za inashu nukwa sabu kangani sa mapolitika wa keria ywa nakawanda saka wachitangu mazo pinda paka ina nyasa kasiya na siyana zaida kutongwa but hivyo sabu na angaa president wa nyika wakwa nisabu shanwa shigaru chavu kuti matarezi mosha asa batibati nyai kushika parisu ino vapa josaka nyai ya takataka
munoona ichisi ya papi la Trump tichona kuti munu anga ishiruisa kwazo kuti nyai zake ze upumi wake disabuliswa pacheni
ma Trump hivi mjina business animkurumbira paspeze asa tapinda mnyazi politics wani waingo fungizira kuti mjina business uyu anenge asiri akadis kwa taswati anenge akafana nevanhu vekupisha kwedu kuno kuti vanenge vanoita zvinhu zvekukorapti. Saka nyaya idzi dzakazotuda tinoziva angari kwita rake anonzi Michael Cohen. Gweta ravatirambu iri Michael Cohen akatoenda kumadareidzi mhosva kunotongwa pamusoro pevhara muromo yaanoti iye akabhadharira vatrump pamusikana wanga vainaye uchida kuti aite inonzi vhara muromo nguva yemaelections. Musikana we ainziye Stormy Daniels. Pakaita nyaya yevhara muromo yaifanira kunge yakadiscloswa kunzi vatrump vabhadhara munhu mari kuti asataure kuti vatrump naiye semunhu ari mudzimai zvaizovanyadzisa. Saka uyu Michael Cohen navatrump vagara pasi according to Michael Cohen akati Cohen uchibhadhara mari vhara muromo kuti musikana uyu asataure pamusoro pekudana kwavaita kukwidziranap kumaelection. Saka patasvika majinasa tinoziva Trump aisiri president. Supreme Court yakatabizwa nyaya iyi nemadare epasi kuti vaiongorore kuti magwaro avatrump ematax returns avo avanoita haana here humbo hwekuti vatrump vasungirirwe panyaya iyi. Ndopatasvika nao nekuti Supreme Court yati vatrump imimi munongoriwo munje sevamwe vanhu. Saka hapana chiri secret pamatax return yenyu ngaongororwe nemadare edzimhosva kusanganisirawo vatingati vaya majuri. But nyaya yavatirambo iye zvino pairi machi hatisi kungomuka mangwana takuona matekiteni avo ari mapepa nawo kana pasocial media kwete vatidare nemajuri vachaita zvinhu izvi muchivande.
Tanzwawo vatrump vachishoropodza zvakanyanya mutongo uyu zvine zvazvinoshandura here?
Hazvina zvazvinoshandura nokuti vatrump vakagara makore mana avanga vari mukuru wenyika vakadzikisira utongi hwejekerere munyika ino yeamerica kuda kufanana nezimbabwe. Yekuti Supreme Court hausire kuti vachataura nyaya senyaya here kana kuti vachapinza matunduro nyika mukati menyaya dzipanhu pedare. Saka vatrump izvinezvi havaisina masimba avakanga vainawo pavaishanda navabill barr uyo akapinda akaita zvakanyadzisa nyika ino yese. Saka vatrump izvinezvi havaisina simba ravainaro vangovangowo zvavo munhu nje anozvifambira kusiya besi kumabodyguard avakapiwa kuti chienda inawo kumba pamberi pemadare edzimhosva vangofana nawo nemunhu wese. Saka inguva chete before taona kuti nyaya dzavo dzakabira sei.
Tingaonawo here iwo mutongo wesupreme court uchivhurawo dzimwe nyaya dzingadai dzichibata vatrump?
Kune nyaya dzikuna naNew York dzikuna naWashington State inyaya dzekuti even pavanga vari president ivo havagona kuzviregerera. Saka mastate akangango akangomira chete kuti pavanongobva pachigaro chapurezident vanobva vavadaidza kuti uyai muanswe kunyaya dzenyu dzamunadzo dzeuori. Saka nyaya idzo dzakavamirira.
Avanga vari munyora anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMDCT mudunhu reAmerica vaAndrew Chaponda vari parunhare kuKalamazoo mudunhu reMichigan muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakaparura nezuro urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 mumatunhu ose emunyika. rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti hurumende haisati yazivisa zuva rekuti hurukuro dzemihoro dziitwe. Dare resupreme court remuamerica rinoti vaimbove mutungamiri wenyika yeamerica vadonald trump vanofanirwa kuburitsa magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita mitero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti muswera zvakanaka vateereri.